Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera 8 Gumiguru 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo dzekutsvaga nhengo dzeCentral Committee yebato reZANU PF dzatanga nhasi dzichinzi mune mamwe matunhu dzakanganiswa neMhiri Jonga. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanopinda mumusangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Tichakubvai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sarudzo dzekutsvaga nhengo dzeCentral Committee yebato reZANU PF dzatanga nhasi dzichinzi mune mamwe matunhu kwaitika Mhiri Jonga yaita kuti sarudzo dzisaenderera mberi. Kune zvatawana zvaitika nhasi kuHurungwe North mudunhu reMashonaland and West, tinonzwa kuti kwanga kuchikwikwidzanwa vaRuben Marumahoko navaTerence Mukupe, asi sarudzo dzinodzidzazosendekwa parutivi mushure meMhiri Jonga yaitika vaMukupe vachipomerwa mhosva yekutenga mavhoti. Zvatawana pataenda pamhepo zvabuda mune mamwe matunhu emumashonaland West zvinoratidza kuti vaMike Chimombe vasarudzwa kuti vange vachimirira chinhoi vakaenda nesiparadza kuMakonde, kuzvimba South vaPhilip Chiyangwa, amai Marian Chombo kuzvimba North vaZiyambi Ziyambi, vachisarudzwawo kuzvimba West, kuchitiwo kuzvimba East vaFrancis Mukwangwarire. Sarudzo kudunhu remasvingo dziri kuitwa mangwana mushure mekunge dzaendeswa mberi nekuti mutungamiri weZANU PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vaine musangano nevatsigiri vebato ravo kuchiredzi nhasi wekutenda kukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzemabyelection. Central Committee yeZANU PF ndiyo komiti yepamusorosoro iine zvigaro mazana matatu nezvina. Zvabuda musarudzo idzi mumatunhu ose zvinotarisirwa kuziviswa kumuzinda weZANU PF kana kuti kucommand center muHarare chero nguva. Zvichakadaro, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti sarudzo dzeWard 15 by election kumberengwa dzafamba zvakanaka. Hatina kukwanisa kunzwa kuti sarudzo dzeby election dzanga dzichiitwa kunyanga kuWard 27 dzafambawo sei. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Ngonzora nezuro vanonzi vakapinda mumusangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Aka ndeke kutanga kuti vaNgonzora vapinde mumusangano wePollard kunyanga hazvo vasina kukwikwidza musarudzo dza 2018. Asi mutauriri wavo vaLloyd Damba vanoti kupinda kwakaita vaMgonzora mumusangano uyu nezuro hakureve kuti vave nhengo yePollard, asi kuti vakanga vakokwa kuti vasvitse gwaro ravo rine zvavanoti vanoda kuti zvitange zvaitwa kuti vazopinda muPollard. Ngatinzwei vaDamba vachitsanangura.
Hongu nezuro vaMgonzora vakadaidzwa vana kunopinda meeting, asi vakaita kudaidzwa kunzi vari kuda heri kupinda muPollard kana kuti havasida kupinda muPollard. Iwo vakaita presentation yavo yekuti iwo vaMgonzora vakaramba kuti isusu tipinde muPollard yakaita zvayakaita, nekuti mukatira gore rakapera National Council yeMDC yakagara ikadhiliparieta kuti kana tichipinda muPollard tinenge tichipinda yakaamendwa, kana tichiti yakaamendwa semamirira yakaita right now hazviiti kuti ipinde nekuti iri prohibitive, nekuti mukatira kuti mutemo wePollard inotaura kuti inhengo saka kukwidza presidential election ya 2018 ndizvo zvichiti development in Poland. Saka vaMDC takagara pasi tikati no, kana vachida kuti tipinde muPoland nekuti zvano PF nemamwe mapolitical parties vari kuti dialogue inofanira kuitwa chete kana tiri muPoland, nekuti tanga tapropoza kuti kuda in all stakeholders dialogue. Saka kuda dzakapetera kwenguru nepresidenta dokumende redu rekuti zvatinotarisira kuti tichida kuti tipinde muPoland inofanira kunge tiri include mapolitical parties ari muParliament. Kana tainclude mapolitical parties ari muParliament zvaakureva kuti izvo machichi nemacivic organizations nemamwe mapolitical parties asina kukondesa anenge akubvumidzwa. Nekuti tikaisa dare remaparliamentarians ndetipinda muPoland, chazvinotaura ndezvekuti Parliament inoreprezenta vana veZimbabwe, inoneta kuti uri chechi ipi, inoneta kuti uri political party ipi. Saka naizvozvo document inoti ari prezidenta nezuru. Saka nemamiriro ayakaita tati hatingakwanisi kupinda. Saka ndozvakabuda musangano wanezuro.
Saka zvakatambirwa sei nevainge vari mumusangano uyu?
Vanga vari musangano mune zuro vakabva vati vachatsvaka kuti maproposals ese ataita, nekuti vari kutora vachidzokera kumashure. Zvakasiyana nemimwe mamiriro akaita COPAC tichinyora bumbiro remutemo weZimbabwe. COPAC yakanyorwa neParliament. Saka Parliament iri inclusive, nekuti mukatsaura kuti Parliament yakavhotirwa nevana veZimbabwe. Saka matarisiro avakaita nezuro vakatadza vachiti no, inenge yakatofanana nePoland. Saka tichikwenda kunoconsider, timbonoconsultana, tichazokutaurirai mazuva anotevera.
Chii chikuru chiri kuita kuti munge muchida kupinda muPoland?
Isu tiri kuda dialogue. Saka dialogue vezvano PF nemamwe mapolitical parties vari kuti dialogue rinokwanisa chete kuitwa muPoland. Isu ndopatamirawo takamira kusaidi tikati hatikwanisi kupinda muPoland nekuti hatiri kukodzera nekuda kwebumbiro renyu remutemo. Saka iwo ndokubva vava neproposal yekuti dai imimi muchinge maproposal zvamuri kuda kuti muchinge muchida dialogue, hatikwanisa kupata chete dialogue tiri muPoland. Saka ndopatakaitawo document yedu rekuti tinofanira kuamenda. Chipi munhu wese weZimbabwe anofanira kuita dialogue.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora, vaLloyd Damba vari parunhare muHarare neStudio 7.
Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Nyika yeRussia iri kushorwa zvikuru mushure mekupamba kwayo nechisimba nyika yeUkraine. Russia inove nhengo yechigarire yeUnited Nations Security Council inonzi yakakanganisa chitsidzo cheUnited Nations chekuchengetedza rugare nekuchengeteka kwenyika. Mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakataura izvi pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly nguva pfupi yapfuura. Russia yakatyora zvinonyadzisa chidzidzo chesangano reUnited Nations Charter. Vakatsinira vaBiden vachiti hapana chakakosha kupfuura kurambidzwa kuri pachena kwenyika kuti dzipambe nyika dzadzinovakidzana nadzo nechisimba. Muna kukadzi mugore ra2022, nguva pfupi mushure mekutanga kwekupinda kweKremlin kwakazara munyika yeUkraine, bazi reSecurity Council rakavhota richishora zvakaipisisa kupamba kweRussia nyika yeUkraine. Rakakurudzira kuti mauto enyika iyi abviswe muUkraine nechimbi-chimbi. Mushure mekuongorora mamiriro anga akaita zvinhu nezviga zvechata, chibvumirano ichi chekuti Russia iburitse mauto ayo chingadai chakatambirwa zvisina pikiso. Zvisinei, kunyangwe panga paine rutsigiro rwenhengo dzegungano iri gumi neimwe, chitsidzo ichi chakakundwa zvichitevera vhoti imwe chete yekuti kwete kubva kuRussia. Izvi zvakareva kuti Russia seimwe yenhengo shanu dzechigarire yakawana mukana wekumisa kuburitswa kwemauto ayo. Izvi zvakakanganisa tsika dzepasi rese, apo imwe yenhengo yakafuratira zvaidiwa nedzimwe nhengo ichiita zvido zvayo zvisina tsarukano. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations, amai Linda Thomas Greenfield, vanoti kubvira gore ra2009 Russia yakakanda mavhoti ekuramba zviri pamutemo kana kuti veto 26. 12 emavhoti aya akatsigirwa nenyika yeChina. Nepo America yakashandisa mavhoti emavito kanokwana kana. Amai Thomas Greenfield vanoti nengo yechigarire inoshandisa mavhoti emavhito kudzivirira zviito zvayo zvechisimba inorasikirwa nehunhu uye inofanirwa kuzvidavirira. Panguva yekutaura kwavo kugeneral assembly vaBiden vakakurudzira kuti patorwe matanho ekusimudzira kuvimbika uye kushanda kwesecurity council. Vakati nengo dzeUN Security Council kusanganisira America dzinofanira kugara dzichitsigira nekudzivirira gwaro reUnited Nations Charter uye kurega kushandisa vhoti yevhito kunze kwekunge pasina imwe nzira yekugadzirisa zvinhu. VaBiden vakazivisawo kuti America inotsigira kuwedzerwa kwenhengo dzeSecurity Council munhengo dzayo dzechigarire uye dzisiri dzechigarire. VaBiden vakakurudzira zvakare kuti zvigaro zvechigarire zvipiwe kunyika dziri muAfrica, Latin America neCaribbean. VaBiden vakatsinhira zvakare kuti nguva yanga yasvika yekuti sangano iri rivandudzwe kuitira kuti rikwanise kuenderana nemamiriro akaita zvinhu munyika yanhasi. Vakazivisa kuti America yakazvipira kuita basa iri ravakati rakakosha. Ayo ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica amaverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye weStudio 7.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Rudo Magwanyata vanoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanasikana rinonzi Shamwari yemwanasikana. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungati tsananguro kuti muri kuona sei zviri kuitika pamusoro pevana vari kushaya vachibatsirwa avo vanenge vamitiswa kana kurodzwa vasati vabhazera.
Nenyaya yanokutenda waramba yakamuka inomwe pepanavo musi wechipiri. Inyaya inorwadza fani nekuti takanga tine nyaya yemwe chete gore rapera yaana Machaya. Pari zvino tichatati pakati patanga tiri gore rakapera taiona sekunge nyau dzevasikana vanofa vachibatsirwa kana kuti vachibara vari pachechi ichanga iri nyaya yekare tichange tapedza nezvayo mushure menyaya yaana Machaya. Asi nhasi tiri kutaura nezvanokutenda waramba akarasikirwa neupenyu hwake achibatsirwa nemwana ari pakereke kumasvingo. Inyaya inorwadza, inyaya inokumbura chaizvo. Isu seshamwari mwanasikana bato rinomirira kodzero dzemwanasikana tiri kungoramba tichingotaura tichingokurudzira vabereki kuti vachengetedze vana vavo. Tinonzwisisa kuti sevabereki vane zvinhu zvavagara vachitenda mazviri muchinamato chavo kana mutsika nemagariro avo, asi hazvibatsiri kana mukuita zvinhu izvi vachizorasikirwa nemwana. Inguva inorwadza semubereki, inguva inorwadza nesuwo semapato anoona nezvekodzero dzevanasikana.
Chii chamungakurudzire vabereki pamusoro pezvamuri kuona takatarisa vana vari kushaya vanenge varodzwa kana kumitiswa vasati vabhazira?
Tinokurudzira vabereki vasiyane nenzira dzingava dzichitenderwa kana dzatsika nemagariro dzinokuvatsisa vana vavo. Tinokurudzira zvekare vemakereki kuti vataure nyaya dzakadai. Pari zvino hatichaziva kuti vangani vasikana vari kubatsirwa pamakereke iwaya. Tinozogonzwa kana pachinge paine anenge arasikirwa neupenyu. Ndopatinoona nyaya dziri mumapepanhau nemunhepfenyuro nepamasocial media platforms. Saka naizvozvo munhu wese ane chinzvimbo chaanofanira kutora kuti vana vasarasikirwe neupenyu, kuti vana varambe vakachengetedzeka basa pimzwe nenjodzi kana kusvika pakuraskirwa neupenyu. Ngatisiyanei nekuita zvinhu zvinokuvadzisa vana vedu. Ngatisiyanei nekuramba takanyarara kana mwana achimbunyikidzwa kana mwana achinge apinda munjodzi. Pari zvino hatichozivi kuti mwanasikana uyuyu pamuviri paakanga ainapo akapawana senyi. Akambunyikidzwa pabonde here kana kuti aive arozwa ari mwana mudiki. Nhau iyi inhau inorifanira kuramba ichingotaurwa nezvayo, irambe ichingotaurika semapato anomirira kodzero dzevanasikana. Ticharamba tichingotaura nezvazvo.
Zvii zvamunokurudzira hurumende uyezve nevematare nemapurisa panyaya dzakadai?
Ticharamba tichingokurudzira kuti hurumende vematare dzimhosva yedu vatore zvidzimbo dzavo, mapurisa aite basa ravo rekusunga vanowanikwa nemhosva. Vagari vemunharaunda ngavanotaura kana kumhangara kumapurisa, vanhu ava mhondi idzi dzisungwe. Taneta nevanasikana vari kurasikirwa neupenyu vari vadiki. Tinokurudzira kuti nhau idzi dzitaurwe kumapurisa nguva iripo mwanasikana achengeteke. Sezvinewo kana mwana achinge ainewo pamuviri pake, zvakangonakawo kuti vanhu vaende kuzvipatara. Vabereki tinokurudzira kuende nemwana kuchipatara anobatsirwa ikoko. Taramba vanhu vari kuramba vachingoshayika vanhu vachirasikirwa neupenyu vari panzvimbo dzekunamata, panzvimbo yekuti vange vari muzvipatara vachibatsirwa nanamukoti nanachiremba vanoziya. Ngatishandei pamwe chete semhuri yeZimbabwe tipedze kumbunyikidzwa kwemwanasikana. Tinovimba kuti tikaramba tichingotaura nezvazvo, tichingokurudzirana, tichishanda tiri pamwe chete senyika, hatiwanikwe tiine nyaya dzakadai zvekare.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muyenesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington Vicky Rega Rega.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro namufundisi Richard Moyo, chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa. Mufundisi Moyo vanotsanangura nezvematambudziko avanoti ari kusanganikwa nawo muwanano nemhuri dzekuZimbabwe dziri munyika iyi dzakawanda, zviri kusvitsa pakutsemura michato yakawanda. Ngatinzwei vachitsanangura.
Baba kandimirire regaini kwasei nevateteresi vestudio 7 mutasho wedu Jesu Kristu ndichaluya amen. Ya, kurambana kwevana veZimbabwe mukati menyika ine South Africa kwakura zvikuru. Zvinonzisa tsitsi, zvinopfa shungu, zvinorwadza kuwana unyanya avo vachiri kupinda muwanano vachiri vatsva kana kuti neavo vagara vari mukati mewanano. Vazhinji vakabva kuZimbabwe vari baba naamai, vazhinji vari kudzoka umwe naumwe oga, dzimwe nguva umwe achidzoka anomwe mukadzi, umwe achidzoka anomwe murume kana mukadzi wechitatu kana wechipiri, vachingorambana. Nuri mukati mekurambana kwenyika ino vana veZimbabwe kavapinda zvikuru, uye futi mukukopa zvizvarwa zvenyika ino pachazvo zvinhu zvisingakoshesi kuroorwa kana kugara nevarume kana kugara nevakadzi, kungochinganisa varume nevakadzi. Saka vana veZimbabwe navo vapindwa tsika dzakafanana idzo, dziri tsika dzakaipa dzaiita kuti vachangowanana varambane. Uye futizve zvatinoziva kuti kare kwaiva nokudzidziswa kukuru kana munhu achinge aroorwa zvinonzi murume chiko, zvinonzi mukadzi chii. Manje mazuva ano hakusina, asi tinoziva vanhu vatinogona nako kumakereke.
Chii chikuru chamungati chimwe chezvinhu zviri kukonzera matambudziko muwanano?
Nhau yokunwa doro kwemadzimai mukati meuno South Africa, vana veZimbabwe zvanyanyisa. Madzimai mazhinji ari kudhakwa zvakanyanya, zvinopfuuridza mwero, zvinopfuuridza varume. Zvinotangira vachiita mapati emabirthdays akasiyana siyana nemutanga mumwahwahwa imomo, vopeisira vakunyengererwa nemafriends vachidhakwa, zvokupeisira kukanganwa mhuri kana kusaziva kuti imba chii, zvopeisira vakuenda mabhawa vachipinda mabhawa. Zvatinoziva mukati menyika ine South Africa, vakadzi vemuno vanomwahwahwa zvakanyanyisa kutodarika varume vacho. Taakuono nevakadzi vekumusha kwedu vekuZimbabwe vaakunwawa wapinda mumabhawa, kunwa vanabhurongi zvakangosiyana siyana zvanongo zvinokubhima fodya vamwe. Zvichitangira mumapati, zvichitangira munoitwa birthday, zvichitanga uchinza zvidhakisi, zvakupeisa kuti madzimai ako kuti kana varume vachinge vakuvatsura havachabvumi kutsiurwa. Uye futi karishaninavi varume, varume idambudziko hombe, nokuti varume kana vachingowamawahwahwa vamwe varume vachakwanisa kuchengeta madzimai kana kubhadharira rendi kana vana zvikoro nezvimwe zvakawanda wanda nekuda kwehwahwa. Saka vamwe matambudziko.
Munenge muri kuti imi dambudziko iri riri kumadzimai ari kunwa doro chete, ko vanhurume vari kunwawo doro?
Baba dambudziko rekunwa hwawa kwevarume idambudziko guru kwazvo. Varume vazhinji varikunwa hwawa zvinosvika pakusiririsa zvinoita sekuti vakaroora doro. Vanoda doro kudarika madzimai avo senge mwedzi wapera vamafora pavhiki. Anondonwa mari yose kubvawa asiya mumbavu sina kana chikafu. Siya madzimai ane nzara kana nemari yerenji kana kutengera vana mapambasi chaiwo. Anopedza mari yose anoita munhu kwaye kana mari ichinge yapera. Rimwe rimwe dambudziko iroro riri kukonzera dzimba zhinji madzimai apesera achizobuda kana kuzotiza futi varume nyaya yekunwa hwahwa kuita varume. Saka zvinhu zvakaipa zvikuru futi varume vanofanira kuti vadzidze vanwa hwahwa vaonwe vachiziva kuti vane mhuri nokuti kumwe kumwa hakusazvi kumwakanaka kaita kuti madzimai apesera apanduke akuzodoo kutsvaga neimwe nzira yekurarama nayo.
Chii chikuru chamungati chimwe chezvinhu zviri kukonzera matambudziko muwanano kunze kwedoro?
Nhau dzakati wande. Dai zvaigoneka paiwanika zvimwe nguva tichimbodzisana nezvenhau yemari pakati pevarume nevakadzi nokuti mari zveshuwa yaputsa misha. Mari kana varume vakashanda vamwe vapa vakadzi mari, vakadzi kana vachinge vakushanda yavo mari vanenge vaakutiwo waindi nyima yako umwe namwe achiita zvinhu zvake. Tinoona dzimba dzakawanda vanhu vachiti pakubhadhira rendi vanoita hafu hafu, pakubhadhira chikafu hafu hafu. Zviri zvinhu zvakanganisa dzimba dzakawanda izvozvo zvinotisa kana dzimwe nguva mukadzi asashanda anenge akukwereteswa achinzozi pachibhadhira chikwereti. Kwakuti magariro akadaro anoita zvazvo zimbabwe mukati memereji zvinhu zvisina kunaka zvoda kuti dai zvaigona timbotsana nezvazvo nepakufamba kwemazuva futi.
Saka imi muri kuzogadzirisa sei matambudziko aya mufundisi moyo?
Tine basa guru baba kandimiri rokuyananisa rokuvakurudza varume nemadzimai vanenge vapinda panyaya yakafani iyi iye futi panyaya iyi yokudhabwa kwemadzimai rava dambudziko rori kana mudzimai kana achinge atopinda zvidoro haachadzorereki. Murumewo varume vakukurudza kudzorereka. Saka tinotora nguva zhinji pakuyananisa varume nevakadzi nokuti kuyananisa ndiyo kii inoita kuti umwe namwe ataure dambudziko rake twatagadzirisana. Asi iri nhau inoda nyasha dzaJehovha Mwari nokuti vana vezimbabwe vasiya tsika dzavo neunhu hwavo panhuva dzakafanira zvekuti tinozama nepatinogona napo kuvayananisa. Asi zvinoda nyasha dzaJehovha Mwari vamwe vanosvika pakurovana, kukuvadzana kana kubaya nemapanga nokupisa nemvura. Madzimai akubatirwa varume mapanga nokuvapisa zvoita kuti vamwe varume vakawanda dzimwe nguva vataure vanopedzisira vakubatwa nedipi kana depresion kusvika pakufa. Iri nhaya yekuti vanenge vachishungurudzika nezvinoitwa mukati medzimba dzavo.
Manga makateerera kuchizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, mufundisi Richard Moyo muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Mutungamiri weCEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vakapeta musangano wavo muAmerica nezuro vachiti vakakwanisa kuwana makambani ekudyidzana navo asi vachiti vakatarisana nedambudziko rekuti imwe kambani huru muWashington DC iri kutoshanda muZimbabwe yakatomira kudyara mari yayo munyika pamusoro pezvirango zvinonzi zvakatemerwa dzimwe nhengo dzehurumende. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelous Muhlanganya weStudio 7.
Programs in that you from the American General Affairs of Anaka, just saying a memorandum of understanding in my organizations, Maviri, are key. My actual, you know, the Anchor International Investment is based in New York. Each and each fund a number of projects, which particular assistance on a number of projects in partnership with my American business people. Saka sign a footing agreement in a global trade and in finance in Washington, D.C., which had cheaper funding as well as bringing my delegations for exchange to Zimbabwe.
Kunyaya yezvirango zvakatemerwa dzimwe nhengo dzehurumende yanga isiri kutaurika here pamisangano yenyu iyi?
Taendazve ku DFC, U.S. Development Finance Corporation, takaita musangano wakanaka. Now, one of my projects already are running in Zimbabwe, but for the last 2 years, I was able to fund my projects in Zimbabwe for the obvious reasons that we know, which are the sanctions. So, generally, the farmers of Anaka and we are happy. It's a delegation, younger each chaka, kana, yema business in normal America. Apart from GFC, my question was, I end up in my sanctions, I know by Ambo Buddha. kuti GFC ndoko yabuda.
Imi seve mabhizimisi munoti chii nenyaya iyi yezvirango zvakawanikwa zvichibuda pane zvimwe zvirongwa zvamanga muinazvo muno muAmerica?
Isusu seSouth Africa round table tinofunga kuti masanctions aya haasi kuseva any purpose. Muchizvitarisa tanga tine vana muzvina bhizinesi 23 idemonstration yekuti Zimbabwe is ready to do business with America, but masanctions clearly in the stumbling block when it comes to GFC, which is the organization really key when it comes to accessing American finance, when it comes to partnering with Americans to teach them a business in Zimbabwe.
Vanga vari mutungamiri wesangano reCEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vachitaura naMavlas Mhlanganya weStudio 7. Munhau dzemitambo. Manyukunyuku mumakundano ekastolaga Premier Soccer League abva mukurwira mukombe kuenda kuzvikwata zviri kurwira kurarama apo makwikwi aya apinda muvhiki remakumi matatu. Mike Okariati anotipa nyaya iyi.
Makundano aya nhasi apinda munharaunda yemakumi matatu paine zvikwata zvisere zviri kurwira upenyu hwazvo mugungano renhabvu yepamusorosoro iyi. Zvikwata zvine mapoints makumi matatu nemashanu zvichidzika kusanganisira Yada, Cranbourne Bullets, Capes United, ZPC Kariba, Tenants, Harare City, Vlaar City neWawa. Zviri kudzvinyirirana kubva pazvikwata zvina zvinofanira kubuda kuenda kuDivision 1. Nhasi Harare City yaita mangange 0-0 neNgezi Platinum Stars. Musi uyo ZPC Kariba yazvambura Manika Diamonds 3-0. Vlaar City yarovawo Vlaar Chiefs 1-0. Mangange aita Harare City neNgezi ari kureva kuti Capes United haifaniri kudonhedza mapoints pamutambo wayo neCranbourne Bullets mangwana, nekuti kuita izvi kune njodzi huru. Mongorori wemutambo wenhabvu Admire Muemeke anoti zvingarwadze vakawanda makepekepe akakundikana mhondo yavatarisana nayo iyi.
I feel it will be a very sad chapter in Zimbabwean football fraternity. The Capes United yoonekwe ichidzika pasi kunotamba bhora redivision 1. Since Capes yanga iri imwe yetimu dzepamusoro apart from Dynamos, Highlanders neFC Platinum yakazoyiwa mukoro uno.
Asi mukuru wechikwata ichi vaFarai Jere nemurairidzi wavo Lloyd Tembwe vanoti vatsigiri vavo havafaniri kutya, nekuti vari kuita zvese zvavanokwanisa kuti makwepekepe ibve pairi apa. Tenants iyo yatambawo nhasi yarohwa 2-0 neBlack Rhinos. Green Fuel, Simba Bora, Sesham neWange dzakatomirira kutora zvinzvimbo zvemupremier Soccer League kana zvikwata zvakaita seCapes United zvakundikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sarudzo dzekutsvaka nhengo dzeCentral Committee yebato rezano PF dzatanga mune mamwe matunhu dzichinzi dzakanganiswa nemhirizhonga. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanopinda mumusangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Manyukunyuku mumakundano ekastolaga Premier Soccer League abva mukurwira mukombe kuenda kuzvikwata zviri kurwira kurarama apo makwikwi aya apinda muvhiki remakumi matatu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Gaino Saidi.